Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti vanhu vakawanda vari kutarisira Zimbabwe pasi, asi ndiri kuona Zimbabwe kuve yakagadzirira. Ende maplayers eZimbabwe ndiri kuona vachikwanisa kunge vachimira vachimisa vakomana vedu. Zvoti Egypt ichatoshamitsika. Vakasahwina zvavakomana veZimbabwe ndiri kuona mutambo uchitamangange.
Chikwata chemaWarriors chiri kukweshana neEgypt nhasi manheru mumutambo wekutanga wemakwikwi eAfrica Cup of Nations Egypt kwakare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vasungwa nemapurisa nhasi masikati. Vashandi vehurumende vakawanda vokanda mapadzi apasi svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhauzidu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chiri kukweshana nechikwata chemaFaroes chekuEgypt nhasi manheru munhandare yeCairo International Stadium mumutambo uchavhura makundano eAfrica Cup of Nations aya ari kuitirwa kuEgypt kwakare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri venhabvu munyika vari kuungana munzvimbo dzekutandarira pamwe nemudzimba vakatarisira kuti chikwata chavo chemaWarriors chichavapa mufaro apo chiri kusangana nemaFaroes ekuEgypt mumutambo wekutanga weAfcon ya2019. Izvi zvinotevera kugadziriswa kwakaitwa kupesana kwanga kuripo pakati pevatambi neveZimbabwe Football Association mushure mekunge vatambi vamboramba kutamba mutambo uyu vaida kutanga vapiwa mari dzavo madhora zvuru zvitanhatu pamunhu. Captain wemaWarriors Knowledge Musona avimbisa kuti vari kupinda munhandare zvichitevera chivimbiso chaitwa nevakafanobata basa regurukota remutambo vaRaymond Kazembe Kazembe kuti vatambi vari kuwana mari dzavo. Asi vateveri vemaWarriors havasi kutarisa zvese izvi zvekuti vane chivimbo chekuti chikwata chavo chichatamba zvine mutsindo mushure mekuita mangange 0-0 nemaSuper Eagles eNigeria nemamwe mangange nemaTaifa Stars ekuTanzania mugadziriro yavo yemutambo uyu nemimwe mitambo ichatevera. Asi mumwe mutambi wechikwata ichi Ronald Pfumbidzai anoti Zimbabwe ine mukana mumutambo uyu.
We are going to fight. So, what does it because our aim is to get our good stages. Then we take it from there.
Muongorori wemutambo wenhabvu muZimbabwe vaFarai Kambambura vanopokana nemaonero evaongorori venhabvu vemhiri kwemakungwa vachiti ivo Zimbabwe kana zvatoma inobuda nepoint imwe chete yaita mangange.
Kuti vanhu vakawanda vari kutarisira Zimbabwe pasi, asi ndiri kuona Zimbabwe kuve yakagadzirira. Ende maplayers eZimbabwe ndiri kuona vachikwanisa kunge vachimira vachimisa vakomana vedu. Zvoti Egypt ichatoshamitsika. Vakasahwina zvavakomana veZimbabwe ndiri kuona mutambo uchitamangange.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJohn Bona vanoti Zimbabwe ichashamisa vakawanda.
Ndinobhivha kuti our Warriors they are going to surprise people. Dzo vanhu vachifungidzira kuti Egypt change chikunda chikwata cheZimbabwe, asi ndinoda kuti maWarriors akagadzirira ende ndine confidence kuti maWarriors edu achada chishamiso kumuZimbabwe, achatipa mazasa anotigutsa.
Zimbabwe iri kuda mapoints ese matatu kana point imwe chete zvayo kuti irerukirwe nemakundano aya. Zimbabwe chatamba zvekare neDemocratic Republic of Congo pamwe neUganda mumitambo iri mugroup A. Asi nengo yeZimbabwe Soccer Supporters Association vachaitwa goya vanoti zvepoint imwe chete bodo.
Mutambo weZimbabwe neEgypt unenge wakatiome zvawo asi tinoona tichibudirira. Strike force yedu ndoitemba. Sematauro akaitwa na Peter Ndovu nezuro maonera andinoita strike force yedu inotiendesa mberi.
Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti kunyange hazvo vari veZimbabwe zvenhabvu zvakasiyana nekuti unobva kunyika ipi vachiti iwo Maorias haasi kumira mumutambo uyu.
Mutambo weZimbabwe neEgypt mutambo wakaoma zvekutoti Zimbabwe yakatoitawo lucky ichatongogwezawo kana bhorawo rekuti ribvise nyadzi but kudyiwa inogona kudyiwa zvayo.
Asi Zimbabwe ichange isina mutambi Ovid Garuru oyo asiri kunzwa zvakanaka pamwe natafadza kutinyu oyo akakuvara vachangosvika muEgypt uyezve anzi haachakwanisa kutamba makwikwi aya. Maurias arikuda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga makundano aya kubvira muna 1980 mushure mekukundikana kuita izvi muna 2004, 2006 na 2017 apo vakaenda mafainari emakundano aya. Pamusoro perutsigiro rure kubva kumba Maurias ane vatsigiri vane chitsama vakasimuka muHarare vakananga kuEgypt kunokuzirira chikwata ichi. Vakapedza neEgypt Zimbabwe iri kusangana neUganda musi wa 26/10 vachizopedzisa mitambo yavo yemugungano regroup A iri nemutambo neDemocratic Republic of Congo musi wa 30/10. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tichiri panyaya iyi, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muEgypt zvinoti zvinotarisira kuti chikwata chemaWarriors chichatamba zvinonwisa mvura pamutambo wacho nhasi neEgypt. Muzvare Margaret Nyanzira avanogara muEgypt vanoti vari kubatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi nevakabva kumusha mukutsigira maWarriors pamutambo wanhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvara nhasi zvariri kunakidza zvokuti vati tinesiye nevazukuru vafarawo because most of the times vagara vanotirova but zvanhasi we hope they will draw vanoita maybe 1-1 or 2-2 noti zvekuti zvavanombotiita dzinonguva dzavanombouya kuno. Tinotosapota vedu kubva pavakauya chaipo nyange pavanenge vachiita training yavo tinenge tinavo tiritovasapota ende tinotodawo kuti vahwine.
Ndevapi vatambi veZimbabwe vamuri kutarisa kuti vangadadise pamutambo wanhasi?
Vese zvavo, vese.
Asa hapana here wamuri kuona imimi wamakati ava vanenge ndivo vachange vachiita kuti timu igogona kunda?
Ndakaona pana dread handiziva hangu first name yake nemumwe kama Billiard ivavo ndivo vandikaonawo hangu inini kuti vachamiramira patimu yedu vachaita kuti tihwine.
Makawanda sei vari ikoko zvizvarwa zveZimbabwe vari kuwanikwa vachitsigira chikwata nhasi? Tichiona kuti iyo Egypt tinoziva mune mimwe mitambo yatinomboona vachibuda chaizvo. Makawanda sei?
Takawanda hedu but hatizosvikiose nhamba yavari ivo vari nyika yemuno nhamba yedu iri pari naniwo bcause mune vanhu vashomawo but zviri nani umanage to support our team.
Saka imi tingati prediction yenyu ndeipi?
Tinohwina.
Munohwina? Ne score line yakamira sei?
Maybe we draw 1-1 or 2-2.
Takambotarisa iko kuchikwata cheEgypt ndevapi vatambi vamungati imi vari kuvhundusa chikwata pari zvino cheZimbabwe?
Wavo yeyu Mosala ndiye yachete akangobata timu yavo but sekuona kwatinoita kutrena kwavo mavazikuru vafaro vanofamba nebhora but anyway for this time we hope kuti timu Maurias achamiramirawo chaizvo.
Vanga vari muzvare Margaret Nyanzira mutsigiri wechikwata chemaWarriors vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muEgypt. Vamwe vari kupinda musarudzo dzekutsvaga makomishina eZimbabwe Anti-Corruption Commission nhasi vaudza komiti yeparamende iri kuvabvunzurudza kuti mitemo inoona nezvekudzivirirwa kweuori inofanira kusimbaradzwa uye komisheni iyi inofanirwa kushanda isina anoiudza zvekuita uye kuti inofanirwa kupiwa mari yakawanda kuti ite basa rayo nemazvo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kukomiti iyi inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vakawanda vavo vati komisheni iripo pari zvino haina mazino uye inoshanda nemamwe mapazi ehurumende ane huori akaita semapurisa, matare edzimosva pamwe nemahofisi evachuchusi. Vamwe vevanhu ava vaGabriel Chaiva vati mitemo yekudzivira huori yakaita zinyekenyeke uye inofanira kusimbaradzwa. VaChaiva vatiwo panofanira vanemtemo unochengetedza vaye vanenge vamhangara uori vachiti pari zvino vanhu ava vanoshungurudzwa mushure mokuita izvi.
We need a whistleblowers protection act which protects witnesses.
Tinofanira kuva newhistleblowers protection act inochengetedza vanenge vamhangara uori. Vanhu ava vanofanira kuchengetedzwa kuti vasashungurudzwe nekuda kwekuti vamhangara uori.
Vatiwo Zaki haitombozikanwa munyika uye basa rayo rinofanira kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vakwanise kumhangara uori kubva kunzvimbo ipi zvayo munyika. Vamwe vapinda mubvunzo idzi Igweta vatinomudaishe Chinyoka vabvumirana vachaibva kuti nhengo dzeZaki dzinofanira kubhadharwa mari yepamusoro kuitira kuti dzisaite uori. Vatiwo nhengo dzeZaki hadzifanirwe kusarudzwa nevezvematongerwo enyika vakaita senhengo dzeparamende sezvo vari ivo vamwe vevanhu vane uori hunotyisa. Vatiwo Zaki inofanira kumira pachayo yega iine simba rekusunga, kuongorora pamwe nekuchuchisa vanoita zveuori uyewo vatiwo kupindira kunoita vezvematongerwo enyika mubasa reZaki kutadza kuendesa kujeri vanhu vanoonekwa pachena kuti vanoita zveuori kunoita kuti vanhu vasaremekedze komisheni iyi. Vachinyoka vatiwo zvinonyadzisa kuti majeri omuno hamuna vanhu vari kupika jeri nenyaya dzeuori asimo munyika muine uori hunosemesa.
It is a shame that we don't have a single person who is going to sleep tonight at Shkurubi on a prison dinner having been convicted of corruption. In a country with so many corrupt people like we do, it is a shame. The reason for that is because we don't have an effective corruption fighting body.
Zvinonyadzisa kuti nhasi chaiko hapana kana mumwe zvake ari kurara kuchikurubhi nekuti akabatwa nemhosva yeuori. Imo munyika makasara matsotsi kudai. Izvi zviri kuitika nekuti hatina bazi rinorwisa uori zvine simba.
Amai tsisidliwayo vati kana vakadomwa vanda kuona mabasa eZaki achishambadzwa uye kuti komisheni ivhure mahofisi matunhu ese munyika kwete zvokungove muHarare chete. Dr. Mebo Ungwe vatiwo semaonero avo nyaya yekurwisa uori basa remunhu wese munyika kwete Zaki chete, uye vatiwo kana vakadomwa vacharwisa uori muhurumende pamwe nemumasangano anoshanda akazvimirira. Dr. Ungwe vati mari dzese dzinowanikwa neuori dzinofanirwa kutorwa nehurumende dzoshandiswa kuvaka mabhiriji kana zvikoro. Muzvare Jesse Majome vatiwo kana izvi zvikaitwa zvinogona kubatsira kuti veruzhinji vamhangare uori. Vati veruzhinji ndivo vanonyanyorasikirwa panoitwa uori uye zvakakosha kuti vaite chido chekumhangara uori. Muzvare Majume vati kuti hondo yekupedza uori ibudirire vanhu vanofanirwa kusungwa, kutongwa nekukandwa majeri pachena zvisinei nekuti ndevebato ripi kana kuti vabva mumba mani.
Mr. Speaker, heads must roll and they must be seen rolling if they are caught in corruption for this to happen. So there must be consequences.
Mr. Speaker, vanhu vanofanira kusungwa uye zvinofanira kuonekwa kuti vanhu vasungwa nekuda kwenyaya dzeuori.
Bvunzo idzi dziri kuendera mberi uye dzinotarisirwa kupera nhasi. Pane vanhu makuma tatu nevasere vange vachifanira kupinda mubvunzo idzi, asi padzatanga Advocate Mudenda vazivisa kuti pane vanhu vatatu vaChristopher Duebanda vazondi kumwenda navatawanda matope vabuda mubvunzo idzi. VaBlessing Chebundo vemDC ndemumwe ange asipo apo pasvika chinano chekuti vabvunzurudzwe. Paramende ichabuda nemazita evanhu 12 ayo ichaendesa kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vadome vanhu vasere vachapinda muZaki. VaMunangagwa vakatodoma mutongi wedare pamusoro uye ari mudzimai wegurukota rezvekunze kwenyika vasivisiso moyo Justice Lois Matanda Moyo kuvesa chigaro weZaki. Paakadomwa amai Matanda Moyo, masangano anoyura kodzero dzevanhu akashoropodza kudomwa kwavo achiti munhu anedivira akarerekera zvokuti anogona kutadza kufambisa nyaya dzeuori dzinenge dzichiitwa nebazi remurume wavo. Nhengo dzebhodhi reZaki dzakasiya basa zvisina tsarukano mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vanonzi vasungwa nemapurisa nhasi masikati pavaenda kukamba yemapurisa yekuwedza kunozviratidza kumapurisa sezvimwe zvavakawirirana pakubvumizwa kwavo kuti vatongwe vachibva kumba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvekusungwa kwavamasaraure. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvino, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano riri kumirira vamasaraure, vakumbirai mafunda. Vamafunda, tinogamuchirai muchirongwa chedu.
Tatenda ngoma jonga.
Vamafunda, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei panyaya yevamasaraure vatanzwa kuti vasungwa?
Hombu, sekunde kwa maita awabit masaraure, anoya president wevararidzi wematicha Associated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wasunga nasi pawaenda kuweza kunozviratidza sekutaura kwa maita kati muchirungu kunoripota sezvakatarwa pamutemo wavo deu. Saka vanzi mhosva vari kunzi vakadifota kana havana kunozvimisa pamberi pemapurisa sezvavakaudzwa nedare kuti vaite pamhosva yari kuponeswa kuda kupitikira hurumende yavanangagwa nechisimba.
Ivo vari kupawo chikonzero chokuti sei vasina kukwanisa kuenda kunozvimisa pamberi pemapurisa ivo vamasaraure?
Vamasaraure sekubva kwavaita magweta edu muzvare rudo magundane amhanya kunovabatsira vari kuti vakaenda kuweza vachinozviratidza pamberi pemapurisa asi vakasvika vakaudzwa kunzi mupurisa aivepo anga akatarisirwa kuasainwa nyaya yavo haapo ndozvatotaurwa ipapo asi tiri kungoona kuti kuramba kwekushungurudzwa kwavamasaraure vagara vari munhu ari kuterera mirero yedare vakaenda kuweza vakaudzwa kunzi mupurisa anorekodha nyaya dzavo havapo asi vanga varipo paweza saka tiri kungoona kuti kuramba kune kuchinetswa kwavaObet Masaraure.
Saka pari zvino varipi vamasaraure?
Vamasaraure vanga vari kuweza police station and tinodaira kuti pari zvino vanogona kunga vachiunzwa kuHarare Central Police Station kulaw and order section. Ndofunga ndokwatiri kufunga kuti vanenge vachapedza usiku wanhasi variko.
Pane tarisiro yekuti vangaenda kumatare edzimhosva here mangwana?
Tinotaura kuti kudai zvadaro vaenda kunomira pamberi pedare mangwana nekuti magweta avo akatomirira kuzviita izvozvo kuti vazvichenese vari kuda kuzvichenesa vamasaraure pamberi pedare.
Zvinhu zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi tichiona kuti vamasaraure vakamboitawo zvakare nyaya yekunzi vapambwa vakazowanikwa vakaraswa musango vakuwadzwa.
Ndozvatinotaura kuti Zimbabwe inyika yapindwa ngematete chaiwo chaiwo nyika yashata sekutora kwamunoita zvinhu zvatakaona zvakaonekwa munyika yese masvondo apfuura kuti vamasaraure vakavhaioletwa vakashungurudzwa vakachorwa kodzero dzavo patakaona pavakaabductwa vakarohwa zvamakaona zvatakaona nyika yese saka zvinhu zvatiritaitofunga kuti mapurisa pavatsana masaraure vachange vachivabatsira kuti vamasaraure taona vanhu tabata vanhu vakakukanganisai kodzero dzenyu tavaita zvakati tavasunga tavapa machaji akati asi chezvo kuti vabatsira vamasaraure vanova vevictim weactually seeing the opposite of respecting human rights in Zimbabwe. It's actually worrying, zvinotishandurudza, zvinotirwadza zvikuru kuti mapurisa anofanira kunge achiremekedzawo kodzero dzemasaraure dzavasaraure kunge vachivabatsira but tiri kuvati ivo ndovatovharirwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamafunda.
Tatenda.
Tinotenda. Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zvaita manyamamire nerongo munyika sezvo vashandi vehurumende nemakambani ari pasi pehurumende kana kuti maparastatals vari kunzi vari kuramwa mabasa kana kuti vari kutanga kukanda mapadza pasi svondo rinouya. Masangano azivisa kuti ari kukanda mapadza pasi anosanganisira evarairidzi, avana mukoti, avana chiremba, vanodzidzisa kuzvikoro zvepamusoro-soro, vezesa, vezimra nevamwe. Vashandi ava vanoti mari dzavari kutambira hadzichatengi chinhu. Makurukota ehurumende ose audza Studio 7 kuti itaure negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avanga vari kuMozambique kumusangano weUS Africa Summit nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avadzoka munyika nhasi. Kunyange musangano uyu wapera nhasi, vaNcube vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kunze kwevanoshanda muhurumende, vashandi vemumabhanga vari kutiwo vave kuda kutanga kurangwa mabasa sezvo mari dzave shoma. Kunze kwekudhura kwezvekudya, vamwe vave kubhadharisa mari yedzimba nemadhora ekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe maonero avo.
Ichokwadi kuti mitengo iri kukwira zvakanyanya kubva muna October 2018 kusvika pari zvino. Mitengo yasvika kure kwekuti vanhu vazhinji havachabasi kuafoda. Tikatoongorora iya inonzi poverty datum line inogadzirwa neConsumer Council of Zimbabwe yaMay, iri kuratidza kuti mhuri inongova ine vanhu 6 inowana baba namai nevana 4 vanoda $948 mari kuti vakwanise kurarama pamwedzi. Ipapa pane mari yetransport, pane mari yeaccommodation, pane mari yechikafu nemacommodities anodyiwa nemhuri pamwedzi. Asi mari dzevanhu zhinji dziri pasi pemari iyo zvakanyanya, vamandambira ma300 ma400 ichireva kuti inonga iri 3 times lower than iri kudiwa. Saka ichokwadi vanhu havana mari kuti vakwanisi kurarama pari zvino.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Chakatisvitsa ipapo inhau yemapolicies atingati pachirungu ari piecemeal, ekuti musi wa1 October pakaitwa 2% tax nekuseparatira nostore account. 5 October pakaitwa inonzi transitional stabilization program. Izviri kuannounce panguva dzakasiyana siyana. Every announcement aitwa mitengo yaikwira kuita chimbwa mupengo chaicho. Muna November pakaitwa budget, pakaitwa mapolicy announcement ekuti vanhu vakubhadhara duty neforeign currency. Saka zvigadzirwa zvizhinji zveagriculture nezvemanufactured commodities zvinonga zvichibhadhara chii? Duty neforeign currency nemotor vehicles. Saka izvozvo futi zvaikwidza mutengo. Muna January takaona president vachikwidza fuel yaitingati pachirongo partial liberalization, and kana fuel yawedzerwa like that zvaibva zvaita kuti mitengo kuti ikwire futi. 20 February takaona Mandela policy ichiverengwa zvichinzi rate yaregedzwa hakuchina 1:1 waakunotova mari kumusika wemari nerate iriko kumaketi ikoko. Rate yemari ndiyo iri pamberi kupusha kuti mitengo ikwidze. Musi wa 20 May panova pekupedzisira hurumende yakazoregedza kukontrola rate pa fuel kubva wati munhu wese atotenga fuel ngaende kumusika wemari. Saka fuel iri kuita chimbwa mupengo chikwirawo neukoko, tichiziva kuti kuproduction uko zviri kukonzerwa futi nefuel nerate. Saka ndiri kuzvitaurira chiizvo vati zvinogadzirwa sei. Nyaya yerapa ndeyekuti ukaenda kwadoctor vanochirwara unopuwa full course yemishonga yako yese yakakwana. Kana ari mapirizi 6 unopuwa akakwana, makosi ari 6 akakwana. Muno muZimbabwe tine culture yekuti sekurondedza kundaita tinoisa mapolicy measures ari piecemeal.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Saka tekutanga panodiwa inonzi social contract yekuti vanhu vese vari muZimbabwe, business, private sector, vashandi, vashandirwi, hurumende, vagare pasi vaite chisungawirirano chekuti timise kukwidzwa kwemutengo. Nekuti hapana asi kukwidza, hurumende vhiki yapera yakwidza mitengo yechibage negorosi nesoyabin, right? Saka munhu wese ari kukwidza mataxi, mamwe ndo ari kucontribute.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vekwaChiyadzwa vari kuchema nenyaya yekushayirwa mabasa uye kuipa kwakaita migwagwa iri munharaunda mavo. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Kunyangwe hazvo dzimwe mhuri dzinopfuura zviuru zvina dzakatamiswa makore gumi apfuura, kuchine dzimwe dzinodarika zviuru zvishanu dzichiri kugara munharaunda inocherwa mangoda dzinoti dziri kusangana nematambudziko akawanda. Mashoko aya akabuda pakushanya kwenhengo dzeSenate dzichida kunzwa nezvemagariro evanhu vekwaMarange nezvavangade kuti zvigadziriswe. Mumwe mugari wekwaChiyadzwa vaMoses Mukwada vanoti kubva pakanzi nzvimbo iyi yakachengetedzwa nehurumende nekuda kwemangoda, mabasa avaisiita ekurima, kuvhima nekufudza mombe hachakwanisiki. Vanoti havachazive kuti vorarama sei sezvo pasisina chekubata.
Munonge kuti takatorwa ne hurumende yakaisa mutemo wekuti Chiyadzwa naMukwada yam protected area. Aizi kuti Marange zeho yakati Chiyadzwa naMukwada yam protected area. Zvichatanga chizi Marange Chiyadzwa naMukwada yam protected area. Takabatsirwa ngemakambani bozo aizive kuti kana takuzita yam protected area, takatorwa minda, takatorwa umwe mataitirima, takatorwa umwe mataivhime mhuka dzedu, takatorwa umwe mataitora michere yedu mataindika nemataifudzire mombe. Saka kurima hakucharimwi kunoku nemagweja tozarwa mumaminda mumasango hakuchina kurima.
Mumwe mugare wekwaChiyadzwa vaGilbert Naipai vanoti kubva pakatanga kucherwa mangoda kunzvimbo iyi hapana chinobatika chakaitwa nemakambani anochera mangoda.
You know or they know kuti kune diamond because it has done nothing. Yatotisiya tini marombe kudarika zvitanga tiri kudhara. Vanhu vachi social relationship yayo kuti vanhu vane makuwa arapo vakatobviswa kuiswa kusina makuwao. Dai vakati makatosiya vanhu vaine tuzvimba twavo tune huswa vaine makuwao zviri nani dhani kuva relocator. And lastly, mukaenda kwaka relocate kwavanhu, people are crying. Hakuna mvura. People vaizoti nezviborani zvendi nemigodhi yedu. Hakuna mvura kwada. Dai kuri kuti vakanyatsosvikirwa this message, I tell you people would cry.
Ambuya Biula Maoyo vanoti vanasikana vave kuita zvisakarurama nekuda kwenhamo yakauyiswa nechiwanikwa ichi. Vahatinzwani betera vanogara kwaMuchena kwaChiyadzwa uko vanochemawo nenyaya yekurasikirwa nezvipfuyo kunyanya mombe dzinenge dzapinda mune minda yemangoda.
Mombe dziri dzedu isusu dziri tikadzibuditsa kumatanga dzinoenda kumukonzeshen. Dzapinda mukonzeshen dzinokwanisa kuita kana 3 months usati wadziona. Why? Because haukwanisi kuenda kunodzitsvaga ikoko. You seek permission kuti uende ikoko but inonetsa kuiwana because unorefewa kwakawanda wanda zvokuti unozongopesera ngoti sekuti dziri ikoko unozongosiya dziri ikoko zvekuti sometimes dzimwe mombe dzinenge dzitoriko dzinodhibha twice or thrice dzimwe dzacho usati wadziona dzirumwe by the time yaunozodziona ka dzinenge dzatorohwa nemagupa kana dzimwe dzinotofiramo.
VaMarvin Mudiwa mukuru werimwe sangano revagari vekwaChiyadzwa reChiyadzwa Community Development Trust vanoti vagari vari kudhurirwa mukufamba kubva kwaChiyadzwa sezvo kusina motokari dzakawanda dzinopinda munzvimbo iyi nekuda kwekuti kunodiwa matsamba emvumo kubva kumapurisa.
Our priority areas ndeyekuti takagara tichiti tirude road ine tara ndochinhu chinobatika chihombe inobva pano apa kuenda kwaMatongo ichibva pamutsago ichiende kwaOdzi. Taane chinhu chinobatika, mari dzatinobhadhara dzema fares yakafanana nekubve muHarare mumamutare kwende muHarare nenyaya yekushata kweroad. Ndinoda kutendai nekuti magadzire tarai state of the art road yeukuku nekuti maybe kwakuine mavisitors panotsvairwa pamba. Ndaida kuti parliament muchibve panapa kuti muchinyatse kutaura zvamuri kureva izvi kana zvirizvo ndinoda kuti makudzoka endai neroad yapa ndoitoshandisa kumacommunity. Iyi handi road yedu bai. Community inoshandisa road inosvika pamatongo. Endai neroad iyoyi mozope judgment yenyu kuti ndo road yatiri nayo mining company.
VaJames Mfumi vesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara kune zviwanikwa reCenter for Research and Development CRD vanoti hurumende inosungirwa kuzadzikisa zvibvumirano zvakaita sechedaimond policy nezvimwe zvinopa masimba kuvagari kuti vange vaine chekuita nezvinobuda muzviwanikwa uye zvakavakomberedza kuti vave necheuviri kunyanya nyaya dzemacommunity share ownership trusts. Vakafanobata chigaro chemukuru mukambani yeZCDC vaRobert De Petro vanoti zvichemo zvevagari vanozviziva uye vachaedza kugadzirisa zvimwe zvacho kana vatanga kutengesa mangoda. Ndakamirira Studio 7 kwaChiyadzwa, ndini Loida Moyo.
Musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa chikwata chemaWarriors chiri kumirira nyika kumakwikwe AFCON kuEgypt. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusemina Praxidus Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Nhlangu la 2019 ngu Praxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe imidlalo yeAfcon eka 2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo elibuye labasekeli abaningi.
Sisuke yahlala kumncintiswano we 2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizangqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku namhlanje.
Indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalesakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo zikhonana ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa. Kuthi ke uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa unomsakazo. Isisuke yahlala kumncintiswano we 2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqo elama Warriors elizangqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku lamhlanje. Lo ngumdlalo wokuqala kulomncintiswano njalo umelelwe zinkulungwane zabalandeli benguqo eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kodwa abanye bathi ukucitshwa kukagetsi okuqhubekayo elizweni kulakho kubangela ukuthi uZulu ehlileke ukubukela lomdlalo. Umncintiswano lo uqutshelwa kwele Egypt. Lanxa abadlali beZimbabwe beke bathi kabasoze badlale ngoba bengabhadalwanga inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqo yeZimbabwe eyezifa ithi uzaqhubeka lomdlalo ngoba isibabhadele abadlali laba. Iqembu leZimbabwe lelabadlali abadumileyo abagoqela uKhama Biliyati loKnowledge Msona onguye ukapteni. Kodwa ele Egypt lihamba phambili labadlala abafana lo Mohamed Salah yena odlalela iqembu leLiverpool kuEnglish Premier League. Ele Egypt selathatha inkezo yeAfrica Cup of Nations kasikhombisa. Kodwa ele Zimbabwe kalikaze libuthathe elinkezo. Uhlaziya umdlalo walamhlanje lo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcwadi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Ngibone ngathi kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu njalo kuzaba ngumdlalo ongaba nzima kumaqembu omabili. Kodwa ngokufanayo kungumdlalo ophakathekileyo. Kungumdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe imidlalo yeAfcon eka 2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi. Lokhu kungaba nzima kuqembu leZimbabwe. Kuzokuthi ke kubafana beGibhithe lakho kungaba nzima uma lidlala leqembu esikhathini esiningi eliyandise ukubana lilidelele. Kusuka ke kube lukhuni kubafana benu ngoba basuka bedelele kakhulu okungayenza ukubana leli qembu elilikhangelela phansi kube liqembu elingalimangalisa kakhulu. Ngalokho nje kuzayenza ukubana kube ngumdlalo onzima kumaqembu omabili kodwa ngokufanayo kube ngumdlalo omnandi ngoba kungumdlalo wokuqala njalo
kuAfcon ka-2019.
Bula Sangoma, iliphi iqembu obona linqoba lapha njalo lizanqoba ngengaki?
Hey, ngibone ngathi abafana basekhaya bazazama ukubana behlohle, kodwa ke kumele sinazelele ukubana sidlala leqembu eselenze kuhle ku-Nations Cup, sidlala leqembu eliyilo eliphethele imidlalo, sidlala leqembu elilabadlali abadlala kuma-leagues aphezulu. Ngibone ngathi mhlawumbe i-Egypt inganqoka ngethuka wona.
Ukukhala lomsebenzi abafana bake bakhuluma ngakho bekhonona ngokungahlawulwa, ubona kubaphambanisa yini lanxa konke lokhu sokulungisisiwa?
Kukhona ukubana kubaphambanise, kodwa ngibone ngathi abafana kade bevele belungiselele. Ukukhala komsebenzi lokhu bekuyikubana bekhumbuze labo okuyibo abakhokhela umdlalo wenguqu ukubana bebakhumbule.
Umnumzana Muzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo lapho limuzwe xoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo, zikhonona ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa ngoba intengo ezitolo iqhubeka iqonga. Ngokunjalo zithi abaqhatshi kumele babone icebo bazengezelele iholo njalo bazihlawule ngedola leMelika. Izisebenzi zithi zizakhalala umsebenzi kanye lezithi zizahamba kuphela nxa zithe zathola imali zokugada. Zikoqela ezempilakahle, ababalisi bezikolo, labemakolishi namayunivesithi afana leLupane State University, iMidland State University, leUniversity of Zimbabwe. Izisebenzi zamabhanga achiyeneyo lazo zisezithethe inyathelo elifanayo. Kuke kwabala ukukhalala umsebenzi okufanayo ngozibandlela lapho owaqhamuka khona uDlakela amasotsha lamapholisa agcina isebulala abantu abafika amashumi amabili. Ukukhalala umsebenzi kwakhathesi kuza ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika ngendlela esabekayo. Ikanti njalo lo mongameli Emerson Mnangagwa isithi uhulumende uza kwethula imali entsha phakathi kwenyanga eziyisitshiyagalolunye ezilandelayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena ke othi ukukhalala umsebenzi okuzayo lokho akumangalisi ngoba izisebenzi sezithwele nzima.
Akusimangalisi ke thina njengebandla elimilela isebenzi, bezikhala izisebenzi kithi sisithi baphakathi kobunzima. Ikakhulu iholo alisabathathi ke libaqedise inyanga. Intengo sikhuphukile ema ezitolo, indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalisakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Ekukhalaleni umsebenzi lapha baba Moyo, gasi soze sibone yini uhulumende evuka ubhova echaya abantu njengalokho esesike sakubona kusenzakala?
Okungenzakala ke ngokubona kwethu kulula sibili. Okungenzakala yikuthi abantu behlale phansi bevumelane ukuthi kungaba kuyini ke inkinga, kungaba ludubo bani luvelela ngapi. Sasike sacebisa ekuqaleni ke kwakhanya engani ke uhulumende kakujabulele sikuchoyo. Sasikhuluma ngendaba ke yomnotho, indaba yokufaka imali kuthiwa ngama bond note. Sisithi kasiyo ke qhinga elikahle. Sabona nje ukuthi uhulumende nxa faka ama policies kabuzi muntu. Satsho ukuthi nxa uhulumende khuluma yedwa engakhulumi labantu kuzaba lobunzima. Satsho njalo le ndaba yokuba nje kungahlaliseki kundaba zombangazwe kuzahlupha ke elakusasa.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Kuthi umsekeli wesikhulumeli sikahulumende umnumzana Energy Mthodi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende akalayo imali yokuhlawula izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende ukhuthazwa ukuchiyana lomkhuba wobandlululo emizameni yakhe kufuqa abalezikwelede kwenkampani yamandla kagetsi kuba bahlawule inkampani ewaphekayo eyeZimbabwe Electricity Supply Authority, iZESA. IZESA yetheswa umlando wobandlulula ngendlela ephatha ngayo abayanga labalemali loba abalezikhundla kwezombusazwe, abayibo abalezikwelede ezinkulu ukwedlula abathola iholo eliphansi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngemva kwamazwi womphathintambo wezemihlobo yamandla kagetsi u-Advocate Fortune Chasi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwethula okuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathintambo elecabinet. Iningi labantu lithi abalemali labalamandla kwezombusazwe kabaphathwa ngendlela efanayo lalabo abalezikhundla, lanxa ubufakazi buveza ukuba yibo abalezikwelede ezikhulu ukwedlula abantukazana. Omunye wamalunga e-board ye-HRT umnumzana Albert Mazula upha elakhe icebo.
Udaba lwezesa lolu lukhulunywa nguminister engathi uyethusela abantu esithi sizakhuluma abantu abangabhadaliyo amagetsi kuzesa. Aluncedi ngoba singakhangela udubo lolu sokulesikhathi eside lukhona. Singakhela abantu abaningi abangabhadaliyo abalezikwelede kuzesa, ngabantu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende lengatsha zikahulumende.
Uqhubeke uMazula ethi kungaba yiyona indlela engahlenga izesa nxa kungalandelwa ngendlela okuthiwa nguchasi.
Kulezigidi lezigidi zemali izikwelede ezikungatsha zehulumende lakumaminista. Kususela kuma-2013 bekhuluma besithi ye laba lezikweleti zezesa zemali engaka, kodwa akula i-action ethathwayo. So ngabe kuthiwa khona nxa belezikweleti ezinkulu bona abasezikhundleni eziphezulu bayavalelwa amagetsi, kuza kwenza ukuthi babhadale izikweleti.
Kumele izesa iqalele kunkokheli zengatsha zikahulumende kumabandla ezombusazwe kanye labalezikhundla zaphezulu kumankampani lenhlanganiso, kutsho uMazula.
Into ekhona yikuthi balanda umuntu ole $50 babe sebemdisconnecta izesa ngoba engabhadalanga, kuthi laba balezikwelede ezinkulu babekele benjalo. Lokho kwenza ukuthi imali etholwa nguzesa ibe phansi, enxenye kuyacontributa ukuthi izesa inganelisi ukusinika amagetsi.
Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezamandla kagetsi edalela ephalamende umnumzana Gabuza Joel Gabuza uthi kumele kukhangelwe njalo ukuthi lezo zikwelede ngezasiphi isikhathi kusetshenziswa luphi uhlobo lwemali elizweni.
Asikhangele ukuthi abantu babe owa malini, kwakuyimalini, kwakungama-RTGS ngama-bond notes yeini kumbe i-foreign currency, ngaleso sikhathi kwangama-US. Ngaba abantu babhadala ngaleso sikhathi imali yayizathenga, ngoba indleko zezesa eziningi sithi bafuna ama-transformers, bafuna amawayila, konke kutengwa nge-foreign currency.
Okunye ngokubangele ukukhula kwalezi zikwelede yimisebenzi yenkohlakalo ezesa kanye lakunkokheli yengatsha zikahulumende.
I-corruption lapha mbona ngathi inkalakatha zingakhangela ama-projects amaningi ufanele belungise ngoba ama-projects amaningi alungiswa yize kudala izisa isithi polling hour chop chop 24 hours kuyabe amagesi ephendukile sebelungisile but kathesi kuyadinga ikampani eyomtakamzukulu kazibani yeza buyilungisa isikhathi esiningi ikampani leyo ayi-charge ma-prize aqondileyo ngoba isikhathi esiningi iyabe iyikampani kamanaje osebenza phakathi kwezisa
uhulumende uthi izesa iyehluleka ukuhlawulela isikweletu samagesi ewathenga kunkampani yakwele Mozambique eye Hadro Cabora Bassa kanye le Eskom yakwele South Africa. Ukhala njalo uhulumende ngokuthi lokhu ngokunye osekubangele ukusilela kwamandla kagetsi elizweni okudala ukucitshwa kwawo sikhathi sonke ngoba emalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasa we-909 AM laweshortwave 1280 laku-15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela iqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama-Warriors elenelise ukuyadlala emncintisweni we-AFCON wele-Egypt. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje emini eWetsa, lapho eseye emapholiseni ukuyazibika lokho okuyimvama ukukwenza ngeviki zonke. Igqweta lakhe umnumzana Douglas Coulter utshele iStudio 7 ukuthi uMasarauri ubotshwe esetheswa umlandi wokwephula iziqondiso zekubhadala imali yesibambiso esebail azibikelwayo ngokuba ngokungabayanga kwakhe mhlaka 4 Nhlangula lapho ayekhangelelwe ukuzozibika khona. Amagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi wona uMasaraure usenikezwe kwabe Law and Order Department sikhuluma nje. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Abenhlanganiso ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana e-Gender Links izolo baqhube uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezilishumi lanhlanu edolobheni lakoBulawayo ngezempilakahle kanye lamalungelo abantu kugxilwe kakhulu kwezocansi. Emizameni yokukhuthaza ulotshwa ngenhlonipho kwendaba zempilakahle eZimbabwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukulotshwa kwendaba eziphathelane lezempilakahle kubikwa kuphansi kakhulu ezweni, ngakho ke abe-Gender Links bekubone kufanele ukuqhuba uhlelo lwemfundiso lolu emizameni yokukhuphukisa izinga lokulotshwa kwendaba zempilakahle ngenhlonipho. Ofundisa intatheli izindaba ngohlelo lwezempilakahle lamalungelo abantu, umgcini sihlalo we-National University of Science and Technology Journalism Department emele i-Gender Links eZimbabwe, umnumzana Thabani Mpofu uthi ukulotshwa kwendaba zempilakahle ikakhulu amalungelo kwezocansi kuphansi kakhulu.
Okwamalanga lawa amabili siyabe sifundisa intatheli izindaba ukuloba izindaba ezimayelana lempilakahle namalungelo abantu zikhangelele ezocansi. Yikho lokho esibona samuthi sincedise abatatheli wezindaba ukubana babhale indaba ezilohlonzi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi umansipala ulazo inhlelo ezibona ngezempilakahle emacansini, ukuvikelwa kwemikhuhlane lokulondolozwa kwamalungelo abantu emakilinika abo.
Ukhansi lakoBulawayo mayelana lamalungelo ezocansile kondliwa kwabantwana imuli, sexual reproductive health, sivele sinamakliniki ethu kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning. silalokhu esikubiza sithi ngama-youth friendly corners, ukuthi labo abasakhulayo abalenkathazo ezimayelana lezocansi lokuhlela izimuli beze bazothola lolo ncedo.
Intatheli zindaba yeNewsday engene kumfundiso yalamuhla uNqobani Ndlovu uthi uhlelo lolu luzabancedisa ekulobeni indaba ngezempilakahle kungela bandlululo.
Kuthina njengentatheli zindaba ama-issues akhanda ama-sexual rights njengezindaba besingagxili kakhulu kakhulu besikhanda kakhulu ezepolitics ezebhora elendazi kukanti kwiziningiesingabhala ngazo ngolekezi zi-affecta even lathina ontatheli zindaba.
UNobuhle Mgwaqo, intatheli zindaba ye-Umthunywa laye ugcizelela kulokhu.
Siyananzelela ukuthi lapho sihlala khona, lapho esivela khona, lapho esisonta khona, abantu abanjengama-gays and lesbians, ama-key populations, kasiwamukeli kuhle. But abantu laba abanye bakhona, sinanzelela ukuthi bazalwa benjalo, ayisikho ukuthi bayazenza. So I guess ngenxa yokuthi sesifundile and we are going to have an opportunity to talk to these people, sibabone, sikhulumisane labo, kuzasiphathisa ukuthi nxa sesibhala next time kuzanceda ukuthi khonkhona abantu laba i-society ibamukele.
Intatheli zindaba yesites uNkosazana Tanaka Murerwa uvumelane lo mgwaqo.
Nxa sikhangela laba abantu umphakathi ongafuniyo ukuthi ubamukele labo abathi nxa bengabobaba bebele mizwe labanye abangabobaba labangomama babalemizwa ngabanye omama, ukuthi umphakathi wethu okwesikhathi eside ububancindezela laba bantu ungafuni ukuthi uthuthukise amalungelo abo. Yebo, yesiyazwisisa ukuthi isiko lethu lesintwini alikuvumeli lokhu, kodwa abantu laba kumele sinanzelele lakho ukuthi abazenzi ukuthi babe sesimeni abakiso. Ngakho-ke njengentatheli zezindaba silomlando ukuthi sifundise umphakathi ngezinto eziqakathekileyo okumele ukuthi zenze ukuthi sithuthukise amalungelo abantu bonke.
Ukulotshwa kwamalungelo ezempilakahle kukhangelwe lezemacansini kubikwa kuphansi kakhulu, kusezingeni lokuthathu ekhulwini. Ucwaningo lwe-Gender Links luveza ukuba indaba zempilakahle ezwenikazi le-Afrika ziphansi kakhulu. Nanko bekubone kuqakathekile ukuhlomisa intatheli zindaba ngokulotshwa kwalezi ndaba ngenhlonipho okungalulazi labo abayabe belotshwa ngabo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupo gine. Waza
Waza Friday. Uhlelo lwethu liviki siletembu elizibiza ngokuthi yizim splash. Lona ke licula ingoma zomdumo wedisco lisebenzela likoBulawayo. Asizweni uEzra Jesus Banda weStudio 7 exoxa lo ndumiso moyo omele leli qembu.
Ziyehla ziyathelela. Soke impela sonto sokunje, namhlanje silibasana ngumculi weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Sisizwa kancane ngimbali yabo.
Igama lami ngundumiso moya elokuzalwa kwezomculo mbizwa kuthiwa ng-ND Nduna. 2011 angazukhiphi i-albhamu yayihlabusa sibili yathandwa abantu bonke. Kusiya ku-2012 ababeyibiza bethi Splash Seboss.
UNduna ukhule ecula ingoma zembube, kodwa ukutshaywa kwengoma zedisco emsakazweni kwamenza waguqula unyawo.
Ukwenza ngathanda umculo wedisco yikuthi ngakhanyela ngabona ukuthi okay, ekukhuleni kwami njengomuntu owakhula ethanda umculo waboPeter Tinetti laboPamela Nkuthu, ngasenazelela ukuthi lapho ekhaya ngani kuyashota umculo wedisco. 2009 yikho lapho engahlangana khona lo Don B waseBotswana, ye lapho ngabona bechaya khona ama-keyboarder. Lama ngakuthakazelela lokhu angaqalisa ukusebenzisana labo. 2010 ngaqalisa ukukhipha i-albhamu yakuqala-ke yayibizwa kuthiwa nguyephi.
Abalandeli bomculo ka Dan Chanda bathi basola leli qembu bethi umculo wabo ufana lowe Splash njalo yabadida wathi sizwe okamoyo echasisa ngalokho.
So wayenza kwazi ukuthi yena uDan Chanda wakhe sahlangana sakhulumisana wathi hayi ngcono sizizwa ngokuthi endindu nazim Splash ngoba abantu babe kuza ama-CD yakho njengoba kuparetwa kathesi kungasela amashow babeparetwa Splash sokuze bebekwazi nanxa usiyachaya live kuzaba nzima ukuthi bebekwazi aqalisa ukuzibiza zim Splash.
Isikhathi sesidlule ngumangoye bakwethu, yekela unduna aphosele ilizwi lokugcina.
Sikukhala kakhulu kini abalandeli bezim Splash ukuthi lisincedise kakhulu ngoba sinesifiso sokuthi siyenze ividiyo. Ukwenza ividiyo lapha kulezi nsuku kunzima, lazi lo hlupho esihlangana lalo kathesi esihlangana lalo asisela amashopu asincedisayo asithengisela ama-CD. So ama-CD sesihamba thina sizithengisela. Ongabe lifuna i-CD uyasithinta kunamba ezithi 0778023276 izinamba esitholakala kizo.
Ziyajayivisa, ziyahlabusa, zimnandi. Nguye uNdumiso Moyo, unduna phela ngokwakhe. Ebesixoxa laye emele iqembu lakhe le Zim Splash kuhlelo Hoza. Hoza Friday impelasonto yentekini. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umculo omnandi kangaka, umculo weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Lapho-ke kade besinika-ke uhlelo lwethu Woza Friday Silo Ezra Chisasibanda alibazweke lapho abezimsplash bekhokhelwa nguNduna kumbe uNdumiso Moyo besithi bafuna uncedo kulabo abalaleleyo bafuna uncedo lokuthi baphumise ividiyo yabo yengoma zabo ngoba basacathula laba. Ukuziphetha ke ezalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela. Isisuke yahlala umncintiswano we 2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors ezilizanqikelana khona lele Egypt ngo 10 ebusuku lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.